Madzimai anotine kuti akukusha zvikwanisiro mari mitemo yemudzimba pamwe nemikana vakawanda vavo avakwanise kuzadzisa zvishuwo zvavo muupenyu. Mumwe aiva nechishuwo chekukwikwidza pachigaro chekuve mumiriri wemakonde mudare reparamende amai Edna Muswere vanoti zvakakona n'anga murapwa achida sezvo vainge vasina zvikwanisiro uye murume wavo akavarambidza achiti zvematongerwo enyika zvinoitwa nemadzimai anoita gumbo mumba gumbo panze.
Vanogona kutadza kunzwanana nekutenderwa nekumhuri kwavanenge vakawanikwa.
Mumwe mudzimai wekuchikomba mudunhu remasonaring east amai wesirini mugadza vanotitika nemagariro zvinorambidza mudzimai kuti ave nezvigaro zvepamusoro mungave munyaya dzezvematongerwo enyika kana munharaunda dzavagere zvekuti madzimai akawanda anotadziswa kuita madzimambo kana kuita matabhuku. Sachigaro wekanzuro yehurungu yekumasonaring west uye vari kanzura weward 23 amai Mary Mulisa Chikoka vebato reZANU PF vanoti mamwe madzimai anotadza kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika nekuda kwetsika nemagariro zvinoti nzvimbo yemunhukadzi kugara pamba achikudza mhuri.
Madzimai kumaruva havanyanyi kuda kupinda munyaya dzematongerwo enyika nekuti chokutanga tinotarisana nhau dzeculture. Kausha yedu yakagara ichitaura kuti mwanasikana chake kuchengeta kuna nekubika.
Nyanzvi munyaya dzezvesarudzo uye vakamboshanda neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN pamwe neElection Resource Center kana kuti ERC vaSolomon Bobosibhunu vanoti kushaya mari mikana mishoma dzidzo shoma mirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neutungamiri hwevanhurume kana kuti patriarch ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinoderedza uwandu hwemadzimai anopinda munyaya dzezvematongerwo enyika dzeupfumi kana dzemagariro.
Kumaruwa kune yatingatiwo patriarch kureva kuti kune utongi hunotungamirirwa nevarume vazhinji. Kana tichitarisa masadunhu, kana tichitarisa masabhuku, kana tichitarisa madzishe enzvimbo vose ava tikazvitarisa kazhinji zhinji vanenge vari vanhurume. Saka nekuda kwaizvozvo zvekare zvinoita kuti vakadzi vasawane chishuviro chekuti vangawane mukana.
VaBobosibhunu vanoti mutemo unoti madzimai zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% ndivo vanofanirwa kunge vari muzvinzvimbo unofanirwa kuvandudzwa pazvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Muparamende nemumakanzuru mune madzimai mashoma akasarudzwa zvekuti mudunhu remasonaring west pazvigaro makumi maviri nezviviri zvomuparamende madzimai matatu chete ndiwo akavhoterwa. Vamwe vakatozodomwa pamutemo unopiwa zvigaro zvemadzimai pachena. Mumakanzuru zvimwe chete zvekuti mukanzuru yemhondorongedzi pamakanzura gumi nevatanhatu kana kuti 16 mumwe cheche ndiye akavhoterwa. Mumaguta nemumadhorobha mune matambudziko amo kumadzimai akawanda. Mutevedzeri wameya wechinhoyi amai Sipho Mulotywa vanoti mumadhorobha mune matambudziko ekuti mirizhonga yakawandisa, kushaya rutsigiro kumhuri yemurume uye kunyorwa zvakaipa pamadandemutande.
Zvinoita kuti madzimai vasade kupinda munhau dzepolitics kazhinji kacho. Vane kutya nekuda kwezvinoitika munhau dzepolitics kwetosa mupolitics mune kurwisana kwakawanda zvakafanana nekutukwa, kusoropodzwa, kunehwa mapepanhau.
Mambo Ngezi vedunhu remhondorongedzi uye vari mukuru wemadzimambo mudunhu remasonaring west vapita pasipamire vanobvuma kuti madzimai vainge vasingatungamiri vevarume nekuda kwetsika nemagariro asi vanoti iye zvino zvashanduka. Vanoti madzimai ave kugadzwa kuve masabhuku kana madzimambo kunyange zvichiri zvishoma kumatunhu emasonaring west, masonaring central, masonaring east nemidlands kana zvichienzaniswa nematunhu ekumatebhereland.
Izvi munyaya dzekudzivirira zvitauri chaizvo kuti madzimai vanokwanisa kutawo matabhuga zvimweni izvi matare edu takuva involvawo mukati machii.
Mabongezi vanoti chimwe chashanduka zviri pachena kupiwa nhaka yababa kwave kuitwa kuvanasikana zvichienzaniswa nakare painzi mwanasikana haapiwe nhaka sezvo vachizoroorwa vachienda kwavanenge varoorwa.
Kudhara nhaka yaiwanikwa nevanakomana chiitikaiaaiwaunhu kana achinzani vana te anavake vese.
Kunyange paine matanho akawanda ari kutorwa ekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi, vamwe vanoti mamwe makereke achiri kurambidza vanhukadzi kuti vaite mabasa mumakereke akaita sekuparidza kana kutungamirira kupiwa kwechirayiro. Hurumende iri kuedza nepose painogona kuona kuti mikana yevanhurume nevanhukadzi yaenzaniswa kuburikidza nekuvandudza mitemo yakawanda. Mamwe matanho ehurumende ekuedza kuenzanisa mikana mutemo wekuti madzimai apinde mukanzuru kana muparamende pasi pezvigaro zvisingakwikwidzwe kana kuti kota system. Pane mutemo wekuti mwanasikana akaita pamuviri ari kuchikoro anobvumirwa kudzokera kunopedzisa zvidzidzo zvake mushure mekusununguka kana achida, uyewo kuroora musikana asati asvika makore gumi nemasere yave mhosva. Munyaya dzezveupfumi, hurumende yakavhura bhangi rinoyamura madzimai nekuvapa zvikwereti reWomen's Bank. Ndakamira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.